zvinhu zvinonzwira kuramba zvichienda kumawere munyadzo zveupfumi munyika zvichionekwa nekushayikwa kwemafuta edzimotokari kushayikwa kwemari yekunze pamwe nekukwira kwemutengo yezvinhu vamwe vanoti huori munyika ndihwo honzeri hombe mumatambudziko aya ayo anonzi ari kusunga vanhu zvikuru varombo zuva nezuva vachipomera hurumende kutarisa rutivi panoitwa huori uhu vaimbovegurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa uye vari mutevedzeri wasachigaro webato remdc vatendai biti vanoti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekusafambiswa zvakanaka kwehurumende nevari kuitungamira vabiti vanoti huori sehwavanoti huri kuitwa kukambani yehurumende yezinara huri kurebwa huchitambarara munyika izvo zvave kukanganisa kukura kweupfumi
chiripo apa vajonga ndechekuti hurumende iyi nemukuru wayo nanga vakoniwa nyika iyi yavaramba vatadza kumhanyisa upfumi vatadza kumhanyisa nyika chatadzisa kuti tifambe inyaya yekuti kune vanhu vari kudya kune vanhu vari kudzova mari yezimbabwe neziya revashandi
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanotiwo matambudziko ari munyika ari kunyanya kukonzerwa nekushayikwa kwechivimbo muhurumende kune vanoda kutanga mabhizimusi avo kana kudyara mari dzavo munyika
zvinhu hazvina kumira zvakanaka macroeconomically nyaya dzeconfidence dzichiri a bit low saka zviri kuafecta mafambiro anoita upfumi hwenyika there is a trust deficit there is a confidence crisis munyika
nyanzvi munyaya dzevashandi nemabasa vatomas masvingwe vanotsinhirawo nyaya yekuti uori ndihwo hwauraya nyika vachiti matambudziko ose aya ari kurasirwa kuvashandi avo vavanoti havasati vawedzerwa mihoro kwenguva yakareba kwazvo
uori huripo hwakawanda hatihude isu sevashandi asi tiri kuti hatingarege banyaya iri kubata vashandi iyoyo ndiyo inofanira kutanga yagadziriswa kuti mushandi atambire mari inoita kuti agone kurarama semunhu kwete kurarama seshiri zvataakuita mazuva ano
asi nhengo yevechidiki vezanu pf vatafadzwa mugwadi vanoramba kuti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekusagona kutonga kwehurumende yava Emmerson Mnangagwa vachiti matambudziko aya akasiyiwa nehurumende yaivepo yava Robert Mugabe pamwe nezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe
vanhu vanotaura mashoko ivavo akadaro hazvina kumbosiyana nevanhu vanoti cyclone idai nedutu remafasha mari eukasha rakauraya vanhu kuchimani mani nekuchipinge nekumozambique rakakonzerwa nehurumende yezanupf zvinova zviri zvinhu zvinenge zvisina kunaka ngatitaurirane chokwadi sevana yenyika yezimbabwe kuitira kuti kana tida kuvaka nyika yedu togara taziva kuti dambudziko riri papi zvino tingatanga kunyeperana dambudziko chirwere chacho hachirapiki because tinenge tichinyepera vanhu
vachitambara vanoti matambudziko mune zveupfumi ari munyika anogadziriswa chete kana pakaitwa nhaurirano pakati pemapoka ose ane chekuita nenyaya dzeupfumi pamwe zvematongerwo enyika
there is a trust deficit there is a confidence crisis munyika inogona kupedzwa chete kana paita maserious dialogue both political dialogue kuti tikwanise kutakama up neconsensus on what needs to be done so the country I think zvakambotaurwa zviya kunzi pane madivision munyika along political lines nyaya dzepolarization saka zvese izvozvo zvinoafecta kufamba zvakanaka kwemabhizinesi zvinoafecta nyaya dzeconfidence zvinoafecta risk factor yenyika even mainvestor haasi kunyanya kuya akawanda kuzimbabwe tichienzanisa nedzimwe nyika
izvi zvinotsinhirwawo navabiti ava vanoti kusvika munyika maitwa nhaurirano pakati pava Mnangagwa nemutungamiri wemdc vanelson chamisa zvinhu zvicharamba zvichiomera vanhu zvikuru varombo
ngatigadzirei nyaya dzematongerwo enyika pave pane kutaurana pakati paEmmerson Mnangagwa akamirira zanupf naadvocate nelson chamisa mutungamiri wedu kumdc pochitaurwa kuti sarudzo dza30 july dzakafamba sei pochitaurwa kuti nyaya yemareforms toichifambisa sei tinodhila sei necorruption set capture muri kungoverenga mazuva ano humwori hunotyisa huri kuzinara zvinhu zvakadaro izvozvo tozvifambisa sei
kusvika matambudziko ose aya agadziriswa uye vekunze vanoda kudyara mari dzavo munyika vave nechivimbo nehurumende ruzhinji rwevana vezimbabwe rucharamba ruchinonga svosve nemuromo munyika yechipikirwa